manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 2025 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanofanira kuti vawane dzeo kunze kwekuti pazoitawo zvikonzero zvimwe zvinenge zviripo zvinokwanisa kuti dare rizonyima munhu dzeo asi tinoona kuti bumbiro redu remutemo chairo rinotaura iro kuti musungwa wese ane kodzero yekupuwa dzeo.
Gweta vatalent rusere vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana musadak nekutaura kuti sarudzo dzekuMozambique dzakabirirwa zvemhando yepamusoro.
Mukutaura kwaari kuitasiti hapana zvikuta zvakamusanganisa asaizvinzwa fanira zveshumba shumba idzinzwa dzichihonyera usiku hwese uye aitiwo paanga ari pacho papaipfuura nenzou.
Mwana ane makore masere opedza mazwa mashanu ari musango rine zvikara zvinorura mushure mekurasika. Uwandu hwevanhu vakafa kuNew Orleans hunonzi hwakwira nechikwata chematikitiva cheFBI. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Major Street muHarare nhasi ratanga kunzwa chikumbiro chasachigaro wesangano reSouthern African Lawyers for Human Rights vatalent rusere chekuti vatongwe vachibva kumba pamhosva dzavari kupomerwa dzekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika weImmigration Act pamwe nekurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yeMozambique nemudunhu reSADC zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuMozambique muna Gumiguru. Varusere varikutiwo pavakasungwa vakaitwa kafira mberi. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yatanga mutikitivha ari kuferefeta nyaya iyi Detective Sergeant Edmore Chimera vachiudza dare kuti vanopikisa chikumbiro chavarusere. Vatiwo vacharatidza umbowo hwekuti varusere vainge vasina magwaro ekufambisa akakwana apo vakasungwa kuPlumtree musi wa23 zvita mushure mekudzingwa kunyika yeBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri. VaChimera vati vane umbowo hwemaWhatsApp audio nemavhidhiyo avarusere vachikurudzira vanhu vekuMozambique neSADC kuti vasa tambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo dzakaitwa muna Gumiguru. Varusere vanonzi vaitenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumaviri nezvitanhatu vemuZimbabwe vakavhota musarudzo dzekuMozambique izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kuMozambique. Nyaya yavarusere yatadza kusvika kumagumo sezvo mutongi vaishewu nesu Matova vati vabatikana neimwe nyaya nekudaro vati chaenderera mberi nemusi wemuvhuro unouya. Tabvunza gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere kuti pane mukana here wekuti varusere vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Vanhu vanofanira kuti vawane dzeo kunze kwekuti pazoitawo zvikonzero zvimwe zvinenge zviripo zvinokwanisa kuti dare rizonyima munhu dzeo asi tinoona kuti bumbiro redu remutemo chairo rinotaura iro kuti musungwa wese ane kodzero yekupuwa bail.
Vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havaoni sekuti varusere ndivo vakakonzeresa mhirizhonga yekuMozambique vachiti zviri pachena kuti vanhu venyika iyi havana kufara nemafambisirwo nezvakabuda musarudzo idzi.
Dai kuri kuti zvaakataura zvakakonzeresa mhirizhonga muno muZimbabwe taiboti ngatibonzwai asi mhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Vanhu vangatoti vari kuda kuona talent rusere vanofanga kuiri hurumende yekuMozambique kwete hurumende yemuZimbabwe Asi tachinoziva ndechekuti hurumende yekuMozambique haina mbobvira yambotaura nezvatalent rusere. Zvikana havana kutobonzwa nezvake. Vari kutoziva hurumende yekuMozambique iri kutoziva kuti mhirizhonga iri kuitika ikoko imhirizhonga iri kuitika ikoko kuMozambique.
Sangano rembatanidzwa wenyika dzekumavirira reEuropean Union rakati kusarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri webato rinopikisa reOptimist Party for the Development of Mozambique kana kuti Podemos, Venancio Mujane, vari kurambawo kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Asi dare repamusoro munyika iyi rakati bato reFrelimo rakakunda. Varusere havana gweta uye vari kuzvimirira pachavo. Kusvika pari zvino vanhu vanodarika mazana maviri vafa kuMozambique vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo akaitwa nemabatirwo esarudzo. Bepanhauri Masvingomira rakaburitsawo vhidhiyo revamwe vanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF vaiti vainge vavhota musarudzo dzekuMozambique. Asi hurumende inoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Varusere vaishandisa vhidhiyo iri sehumbowo hwekuti sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka muhurukuro dzavakaita nenhepfenyuro dzakaita seSABC News. SADC iri kukurudzira mapato ese muMozambique kuti asiyane nemhirizhonga uye kuti ataurirane kuti nyika iyi ifambire mberi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakatotuma nhume dzavo kuMozambique kuedza kumisa mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Matikitiva AFBI ari kupomera Shamsud Din Jabbar ane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa 42 mhosva yekuraya vanhu gumi nevana kuNew Orleans muAmerica. Anonzi akashandisa motokari kutsika vanhu ava apo vaipemberera goredzva. Akabva apfurwa nemapurisa akafa. Motokari yaaityaira yainge yakaiswa mureza wechikwata chinopfurukidza mwero cheISIS. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinhu zviri pashungu zvatikati quite unfortunate kuti zvakaitika, especially panguva yedu vanhu vachicelebratewo goredzva. But ndinovimba kuti sezvatingoonawo mumatv nemumanews vakabata munhu wacho and vachiri kuinvestigate nyaya dzacho and toziva kuti muamerica zvinhu zvakadai so zvinhu zvinobatwa nezvakasimbara.
Tinoona zvakare kuti pane chimwe chiitiko chakaitika icho kuLas Vegas panze pehotera yevachange vari kugadzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump. Munoona sei chiitiko ichi?
Chiitiko ichi vachiri kuchiinvestigata but zvatikuunzwawo zvekare zvekuita senge maybe havasi kuti pane zvakashata zvanga zvichida kuitika ipapo. But iri kuita senge mota yainge ine mafirework yakangozongoputika zvayo. But I think mapurisa varura out kuti haingambo iri nyaya yekuda kuvhiringidza vaDonald Trump wanga ari motera imo.
Tingaone zviitiko izvi zvichizokanganisa here? Tinoona kuti takatarisira kuremekedzwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter musi wa9. Tozotarisa zvakare kuti musi wa20 iwo mwedzi uno kunenge kune kugadzwa kwavaDonald Trump. Zviri kuitika izvi zvingakanganise here zviitiko izviviri izvi?
Handioni senge zvingakanganise the inauguration kana kuti the funeral iri kuitika. Zvazvataura kuti zvinhu zvakadai so muno maauthorities anenge atove very heightened, atipa heightened alert. And kana pachida kuitika zvinhu zvakadai so zvinhu I think zvinenge zvakutozikamwa kuti pane zvakadaro zvingave zvichiitika pamusiwo. But ndinovimba kuti ese magungano ayo achava achitoenderera mberi and handione senge anganzi angatomiswe nezviitiko izvi sezvo iko zvino mapurisa atotaura kuti vanenge vane fungidziro pane nyaya yekutanga, vanenge vane fungidziro kuda pane vamwe vanhu vaishanda neuyo mukomana uyo akavhiringidza vanhu kuNew Orleans and vari kuinvestigata. And uyezve icho chimwe chiitiko icho chikurula kuti senge possible accident zvayo isina chekuita nechitororo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave ukwanisa kukupa inau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandiri WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motuaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munu kwanza kuenda pa Facebook page yedu patuno kubai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ini vamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi Radzakari Rekera. Mumwe mwana ane makore masere tinotenda Pudu akapedza mazuva mashanu ari musango rine mhuka dzinorura dzakaita seshumba. Anonzi akatsakatika achitamba kunzvimbo iri pedyo nematusadona Game Park kumashonaland west. Mushure meku rasika uku, anonzi akazobatsirwa nevebazi rinochengetedza mhuka dzesango. Mukoziya nezvenyaya iyi, tabata miriri wenzvimbo iyi mudare reparamende Honorable Mutsa Murombedzi kuti vatsanangure zvakaitika.
Anogara kucommunity inonzi Kashisha yakaganurana nematisadona Game Park. Vana vavaitamba nekuti area yachona yakatogadzirwa nemugwagwa nekuti iko mwana kana achitamba kamukangokrosa dai watiwa muGame Park. So vana vakatamba then iye ndobva angoramba achifamba vamwe vake vakadzokera kumba. Nokudaro akafamba kwakubva arasika the direction yekuti adzokere kumba. Nokudaro akagara musango mumatikadonha mune shumba dzinodya vanhu nedzimwe mhuka dzakaitisisa dzakafanana nenzou nemapere for mazuva mashanu ari mumusango imomo.
Airarama sei kwemazuva mashanu aya?
Mukutaura kwake akazinge achidya zvicherwa zvemusango zvakafanana netambatsi, nhengeni netsvanja, mafruta akadaro anowanikwa musango. Uye mvura yekunwa akaita zviya zvekuita zvemufuku kuchera pariverbed achimwa mvura mwana iyeye. So mazuva mashanu uye ainzi aigara ari kuti aigara pamatombo ndopa akawanikwa matombo musango mukatikati kana Zandezivhani kumatusadona achigara ipapo.
Urongwa hwekumutsvaga waifamba sei pamazuva amashanu aya?
Community yakabatana nemapark rangers veAfrica Park avo vatinotenda chose. Community pavakaona kuti mwana ashaika vakatangokuridza ngoma usiku sezvatinoziva ngoma form of communication netation sakari. So usiku ngoma inoenda kure vaitarisiro kuti akanzwa ngoma usiku anobva akwanisa kuteerera direction yekukubva ngoma oziya kuti then also we Africa Park Game Ranger aya vakange vachimutsvagawo nevamwe vanhu vecommunity vachitsvaga vachipinda musango vachitsvaga mwana. Asi mukumutsvaga umu mazuva mashanu ese aya havana kukwanisa kumuona. Asi nezuva rekupedzisira pane area yavakazosvika vepark vemaGame Ranger nemotikari yavo vanonziwo pavakapfuura kudai mwana uyo anofanira kunge akanzwa saundi yemotikari ndobva amanya achiita seanoenda nekwaaifungidzira kuti yabva. So paakazonosvika ikoko akapushika motikari yapfuura akatoona matimba ayo kudai so. So paakasvika parodhi itoto temapaki toti akaona motikari yaenda akabva adzokera musango paanga ari. So lucky enough vemapaki ranger vaya vakadzoka nesemu rodhi yavakashandisa iyoyo ndo rombo rakanaka rakaita mwanawo. So pavakadzoka mapaki ranger vakabva vaona paarea pacho ipapo paine masimba anoratidza kuti ndeyemunhu. Vakabva vamisa motikari ndobva vatanga kusvaga paarea ipapo ndobva vakwanisa kumuwana.
Hapana here zvipuka izvo zvamati zvinorura musango iri zvakamukanganisawo pamazuva mashanu aya?
Mukutaura kwaari kuita kuti hapana zvipuka zvakamukanganisa asi aizvinzi kwafanika zveshumba. Shumba aidzinzwa dzichihonyera usiku hwese uye aitiwo paanga ari pacho ipapo paipfuura nenzou nzou dzakawanda. Asi nekuti akanga awana nzvimbo iri nechepamusoro panenge pamatombo ine pakakwirira zvishoma saka dzaifamba zvishongo dziri muzasi. Asi aiti usiku mazuva ese ainzwa mapere kuchema usiku idzo shumba dzichema nekupfuura achidziona neidzo nzou.
Utano hwake wakamira sei pari zvino?
Pari zvino paakazowanikwa anga afreyo. So paakazotorwa akatozotorwa akanoiswa padripu.
nengo ebato rinopikisa Residents Coalition for Change vachimirira Mashonal and West mudare paramende Honorable Mutsa Murombedzi vari parunare kukariba.
The Voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto anochengetedza kumahombe kombe kweTunisia anoti awana mitumbi makumi maviri neminomwe yevanhu vemuAfrica vakanyura mugungwa reMediterranean vachiedza kunotsvaga upoteri kunyika dzekumawirira. Mauto aya anoti zvikepe zviviri zvainge zvakatakura vanhu ava zvakanyura. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti mauto eIsrael auraya vanhu gumi muguta reKhan Yunis muGaza. Vafa vanosanganisira mukuru wemapurisa muGaza vaMahmoud Salah nechipangamazano chavo. Israel yakayambira nezuro kuti ichasimbaradza kurwisa muGaza kana vanhu vakapambwa nechikwata cheHamas muna 2023 vakasasunungurwa. Hondo iyi yakatanga musi wa7 Gumiguru 2023 apo Hamas yakapinda muIsrael ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri uye kupamba vamwe mazana maviri nemakumi mashanu. Israel yakabva yarwisawo Gaza ndokuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvishanu nemazana mashanu kana kuti 45,500 uye kukuvadza vanodarika chiuru zana nemasere kana kuti 108,000. Zvitevera kubviswa kwemutongo werufu mubumbiro remitemo nenyika mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaina bhiri raitsvaga kubviswa kwemutongo werufu kuti death penalty. Vakawanda munyika vanoti vari kutambira danho iri nemufaro vachipembedza hurumende. Asi kune vamwe vari kuti danho iri rinogona kutowedzera kuparwa kwedzimhosva dzekupondwa kwevanhu vachiti mhondi dzinenge dzisasatye kuurayiwa sezvo mutongo werufu unenge wabviswa. Sangano reAmnesty International muZimbabwe rakapembedza danho rakatorwa nehurumende iri asi richishoropodza chikamu chekuti mutongo uyu unogona kuzombodzoswa woshanda kwenguva pfupi pasi pechikamu cheDefense Act chiri mutemo uyu icho chinopa masimba ekumbodzoswa kwemutongo werufu kwenguva pfupi kana kuti state of emergency. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradzi Riki Mukonza nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Tatanga Jonga atanga nekubvunza vamavaza kuti vanoti kudiwo nedanho iri.
Idanho rakaisvonakisa zvikuru asi tikutarisa pamaererano nenyaya yematongerwo enyika. Asi kutarisa pamaya yatinotiya justice yatingati kuenzanisana pachishona. Kune vazhinji vakatongerwa rufu mhosva dzavasina kupara dzinozoonekwa vatourayiwa kare kuti avo vavasina kupara mhosva. Chepiri, munhu haana simba rekubvisa upenyu hwemumwe munhu. Even though munhu wacho ari kuda kubvisa upenyu, akabvisa upenyu hwemunhu. Idanho rinoratidza kuti Zimbabwe iri kuenderera mberi nekuremekedza kodzero dzevanhu. Nekuti chinhu chinonzi upenyu chipo chikuru, chipo chinokosha, chinobva kuna iye Nyadenga Musiki. Saka hakuna munhu anokwanisa kungofamba achityora ivo upenyu nekuda kwekufadza vazhinji kana zvakasiyana siyana. Saka hongu vanhu vangangotsamwa kuti tsotsi kana kuti mhondi yakauraya inofanira kuurayiwawo. Pane chirevo chinotaura kuti tikati eye for an eye, nyika yese inobva yazara nemapofu.
Profesa Mukonza, munoonawo sei pamusoro pedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika rekusaina bhiri iri kuti uve mutemo?
Ndinotenderana zvikuru nepfungwa dzaitwa mudare naDr. Mavaza. Kuurayiwa kwemunhu nekuti awanikwa apara mhosva kana kuti atongerwa rufu pasi rose yakawanikwa sekuti haisiriyo nzira. inogona kuti iunze inonzi pachirungu justice. Chandangoda kuwedzera pane zvatotaurwa navamavaza ndechekuti tsvakurudzo yakaitwa panyaya iyi inoratidzawo kuti nyaya yedeath sentence haina kubvira yadzikisa kuparwa kwemhosva. Saka ukama huri pakati pedeath sentence nekudzikira kwekuparwa kwemhosva. Vanoita tsvakurudzo munyaya idzodzo havana kuwana yatingati umbo unoratidza kuti pane ukama huripo unoita kuti death sentence inzi ine zvairi kunyanya kubatsira stereki. Saka ndo chimwe chandaa ndichida kuti ndiwedzere, asi ndiri kutenderana nezvaiswa mudare navamavaza.
Dr. Mavaza, mhuri dzakarasikirwa nemunhu dzinowana here kuzorodzwa nekunge munhu azonzi akungogara hake mujeri upenyu hwese, dzimwe nguva achitoguma abuda?
Chekutanga jonga ndechekuti tinofanira kudzidza chimwe chete, chekuti kutsika dzedu isu vatema kwanga kusina mutemo wekutongera munhu rufu. Munhu ainzi kana uchinge waraya ainzi mushonga wengozi kuiripa. Saka takakura takadzidza kuti tinofanira kuripirana, anenge auraya munhu anofanira kuripa kwete kuurayiwawo. Saka mutemo wekuti munhu anenge auraya munhu ngaaurayiwe mutemo wakatoudzwa kuvanhu vatema vemuZimbabwe. Rutakati tina mutemo wakadaro.
Profesa Mukonza, hanzi mushongo wengozi kuiripa.
Vakandemiri ndichiwirirani zvakare na Dr. Mavaza, ndiri kufara nechirongwa chenyu nhasi nekuti tinenge tiri kuwana zvakawanda zvandiri kuwirirana Dr. Mavaza. Vataura point yakanaka chaizvo, nekuti matauriro edu haafani kuita sekuti tiri kukurudzira kana kuti hatisi kunzwira ava vanenge vaparirwa mhaka. Asi zveka kuurayiwa kwouyo anenge apara mhosva inokodzera kuti iye ange achiurayiwa hakudzosi hama yarasikirwa nayo. I think point iyoyo inoda kunyatsoitwa. Kunyange uyo akaurayiwa hazvichaita kuti uyu anenge aurayiwa anobva adzokawo vane hama dzake. Asi tichidzokorora nyaya yekuti hatisi kukurudzira and hatisi kunzwisisa kukanganisirwa kunenge kwaitwa avo varasikiwa.
Dr. Mavaza, mutemo we-state of emergency unonzi president anogona kudzosa zvakare mutongo werufu munguva yeche-state of emergency?
Yes, zvakanaka zvikuru. Nekuti chekutanga ndechekuti mutemo uyu uri kungoratidza kuti kana patinge paitika dambudziko rekuti kuurayana kwanyanya munyika, vanhu vazhinji vari kungobayana, hakusina ari kudzidza kana kurespekta vanhu. Vanhu vari kungourayana sekuita kuya panenge vaita. Saka defense act iyoyo inoita kuti president vadzose mutemo wavanenge vambobvisa unobvumirwa. Asi unozadza kuti unenge wangodzwa pakanguva kadiki diki.
Vamukodza, munotiwo kuti mutungamiri wenyika anogona kumbodzosa mutemo iyoyo kwenguva diki diki panguva yavanofunga kuti wakakodzera?
Chandinotya vakandemiri ndechekuti unenge unogona kuzopa mutungamiri wenyika masimba akanyanya ekupota achidzosa mutemo iwoyo. Zimbabwe tinoiziva kuti takava na President Mugabe kwenguva yakareba vaiita zvimwe zvinhu zvaiisa nyatsofadza vanhu veZimbabwe. Saka zvandinotya nekubva kutsanangura kwaitwa naDr. Mavaza ndechekuti president vanogona kuzowana masimba ekudzosa iwo mutemo wekuurayiwa kwavanhu uyu panguva dzavada, zvinogona kukanganisa magariro akanaka.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradzi Ricky Mukonza. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Vamavaza vanga vari kuBritain uye vamukonza vari kuSouth Africa. Muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwakadini vateereri nevashamarari veStudio 7? Tizoba ari pagweru apo. Aiwa, inoda kungotaurawo pamusoro pezvehurumende yedu maererano nezvairi kuita kunyanya pamabhodha apa. Tora zvinhu zvevanhu pavari kuita pamwe nekuda kupinda mumashops vachitora zvinhu zvevanhu, nyange vanobhadhara mateksi vanoita sei. Aiwa, hurumende yedu haina tsitsi nevanhu, haidi kuona vanhu vachienderera mberi vachiraramisa vamwe vanhu. Munyika medu hamuna maindastri, munyika medu hamuna chero kumanufacturing. chati chiri kungoripo ndechekuti tiri kurarama nekushusha kubva kune dzimwe nyika. Zvino kana ivo vogarira mumigwagwa nepamabhodha vachitora zvinhu zvevanhu zvinorevei, ivo vene venyika varidzi vacho vakuru vakuru vari bhizi kukopinza zvinhu zvavo zvisina kana kuti zvinodeclare kana kudini.
Studio 7, makadiniko, makadini vashamarari vese vestudio 7, tinokukwazisai tichiti makorokoto egore tsva ratapindwa nemusiki tiri vapenyu. Aiwa, munotigonera, munotiita basa zvakanaka, tatobengenukavo, tiri kunzwa nyuzi dzechokwadi pastudio 7. Rambai makadaro muchindipa nyuzi dzechokwadi, kunyanya dzakarerekera kune hurumende yedu yatishukurudzai vasingabudisi nyuzi dzechokwadi dzinenge dzichiitika munyika medu meZimbabwe. Ini ndiri mugari wekuVictoria Range kumasvingo. Aiwa, togara padhuze kumashops kwaTaimbo. Tashungurudzwa nerimwe bhawa rakangovhugwawo zvisiri pamutemo panonzi paTaimbo pamashops wabuilding yaGresham. Aiwa, yatishungurudza nenoisi inoitwa ipapo. Mudhuri wacho hauna kumbokodzera kuva bhawa zvachose, hapana kana matoireti.
Raitani, ndinoitwa Teachman pachinoya Studio 7. Tiri kumhoresa namukoma Jonga nanamukoma Blessing nevose vasamarari vestudio 7. Kasi ndine nyaya yangu yandiri nayo yemafees mashop license. Tinoita zvemashopu izvi tiri pachinoya echinoya itangike. Mafees acho adhura ndura zvokuti tinotokumbira kuhurumende yedu kuti dai yatinzwirawo tsitsi yataura through minister kana MP vataura necouncil podre council kutani 3 consecutive years malicense akakwira kudai, but gori nori kuzvinhu zvakanyanyisa kuoma manje zvokuti mvura haina kunaya gori rapera. Saka zvinhu zvinga zvakatiomei zvokuti vanhu vanoremerwa kubhadhara vanenge vakutongokwanisa kubhadhara chioko mumwe ma$5 ma$10 gore rongopera pasina malicense. Saka tiri kukumbira kuti tibatsirwe.
Ya vanhu vari kutaura nenhau yemapostora, kana muchinge matadza munhu mumunangagwa munomuziva wani kwaari, anooneka muZimbabwe mariko anotopona life. Saka regai kuzondodenha mapostora, undogovha mapostora uku kana kuda kudistroya kuchipostora uku. Mapostora andopanounyisa munangagwa. Even chero Putin akati wauya pachechi, pachechi hapadzingwi munhu, hapadzingwi munhu pachipostora, anotonamata aonewo. Mwari ndiye anongoziva zvitadzo zvako chete, saka please.
Pastudio 7 apo makadii, ndinonziyo mugari wekumhondoro kwanyamweda kunoku panyamweda pamashops chaipo. But kana mazogara pastudio 7 uyo anonzi Gift Mugano zvinafundo uyo chibaba, ndakambomunzwa achitaura mumuzi paredio Pastor FM achitaura chokwadi chiri kuitika munyaya dzezvemuka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu kana mashoko paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Vaterere, musakanganwewo kuterera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8pm nhasi. Apo tiri kutaura nemadzimai nezvegoredzva nezvavanoshuvira mugore rino ra2025. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gweta vatalent rusere vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana muSadak nekutaura kwavanonzi vakaita kuti sarudzo dzemuMozambique dzakabirirwa. Mwana ane makore masere opedza mazuva mashanu ari musango rine zvikara zvinorura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai naTaboka Ncube munhau dzeIsindebele.